neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniroa kana kwa tereri, tunusanga na zakari maniroa nasi, uri musuwe shondo, gumiguru 31, 2021. Magateri ku Studio 7, ni penyiroi nya zirubitika Mzimbabwe, zamuno pione Studio 7, irimu Washington DC. Kwanza kwa nesu mchurungwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, ezi nezuri mchurungwa chedu cha nasi.
Zaka kosa yukuru kutuwa na warambi wa kivaruti kubayo wa nomba kuno batika yukuru kumita utichiruwele cha COVID. Si pere chite chishoma, chite zagare gana cha kupata.
Baziri zo utano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 paine kurudziro yekuti vanhu varambe vachibaiwa nomba yekudzivirira chirwere ichi
havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango ichiti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanganisa Zimbabwe kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekumbopedza mazuva maviri pasina afa nechirwere cheCOVID-19, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 4,677. Vanhu makumi maviri nevasere vanosanganisira vana vechikoro gumi nevana pane chimwe chikoro kuMidlands vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nemaviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana kana kuti 132,954. Vanhu vabayiwa nomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri. Vanhu vabayiwa nomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana nemaviri kana kuti 2,590,742. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi huwandu hwevanhu vari kubayiwa nomba munyika huri kuramba huchidzikira zvakanyanya. Bazi rezveutano rainge rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba mukupera kwegore rino. Nyaya yekuderera kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nomba iri kuuya apo nyanzvi nyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti vanhu vakasabayiwa nomba chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave sezvachave kutoita kunyika dzakaita seDominican Republic, Belgium neRussia. Mukuzere nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachiziva kuti kubayiwa nomba kuno batsira zvikuru kuita kuti chirwere cheCOVID chipere chiite chishoma, chiti zvakare kana chakubata chirege kuparadzana kasika. Zvinongoratidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera. Handizvo, ngatirambe tichienda tondobayiwa. Mavaccines acho ariko, makoti variko, saka ngatiitei izvozvo.
Asi mungati mishonga kana kuti nomba idzi dziri kushanda here nekuti tinomboverenga pamadande mutande akasiyana siyana apa pana Facebook pana na WhatsApp vanhu vachitumidzirana mashoko ekuti aiwa nomba dzimwe nguva ukazobaiwa unozorwara mune ramangwana iri kunyatsoshanda here
tichienda tichisevenza nenyaya yescience tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda ende hazvisi kuprovhika muno muZimbabwe chete kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo ende tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore asi tinonzwa kana even zvauri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshayika ende tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here ende sainzi dzese dziri kuti inoshanda
tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai kupasimba kumasoja emuviri zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu
ya zvinoitika ndezvokuti muviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati muviri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa ikotwo turwere tutsva itotwo muviri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako saka ndokushanda kwaunoita vaccine kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti maveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva saka ndokushanda kunoita mavaccine kunomutsa miri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa mochiuraya kana kuti kill it or you attenuate it mozoinjecta mumunhu zvakasiyana siyana mamwe vari kuseenzesa zvemagenetic vamwe vari kuseenzesa zvandataura izvozvo kuti muviri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho
vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare nyika vaemarson munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuglasgow scotland kumusangano weunited nations wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti misangano yeunited nations inoendwa kana nevakatemerwa zvirango vamunangagwa nevebato ravo rezanup f vanonzi vari kuita sekunge vakakokwa nebritain vamunangagwa vanoti havo vari kutarisira kuita musangano nemutungamiri wehurumende yebritain vaboris johnson nevamwe vatungamiri venyika kumucheto wemusangano mukuru uyu kumusangano uyu kuri kutarisirwa kuti vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vatenderane panzira dzekudzikiswa kwekusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu vachitaura pavhidhiyo padande mutande ravo retwitter mazuva mashomo apfuura vamunangagwa vakati mashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa padande mutande ravo retwitter
The devastating impacts of climate change, ranging from cyclone-induced floods, recurrent droughts, and the shorter rain seasons. This is in spite of the fact that our continent is the least polluter. COP26 in Glasgow must therefore be about action and the fulfillment of decisions of the past. In addition, concrete financial support is essential to combat climate change.
Nyika yangu nedzimwe dzemusadak iri kusangana nematambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze kusanganisira mafashamu emvura nzara nekusanaya zvakanaka kwemvura izvi zviri kuitika kunyangwe tisiri kusvibisa mweya wekufema. Musangano weCOP26 unofanira kunge uri wekutora mbatano akasimba pane zvakatenderwana uye kuumbwa kwehomwe yekuona kuti zvaitwa kwete kungotaura chete.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaparai maguhu vanoti muromo wavo zvarirwe nerwizi sezvo vamunangagwa vari kungotaura zvinhu zvisiri kuitwa nehurumende yavo panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tichitarisa mashandiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushanduka kuri kuita pamiriro ekunze, havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chayo chayo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Sei muchidaro?
Semenzaniso, tine madonations akauya kuzobatsira vanhu vecyclone Idai. Mari zhinji dzakanyangarika. Hatina kuona vanhu vachisungwa kuti vatora mari idzodzo zvisiri pamutemo. Tichine vamwe vashoma vachiri kugara mumatendi vakakanganiswa muna 2019. Ndoda kutaura kuti pakaitika zveimwe cyclone nhasi uno, kune vanhu vakararama patsaona yemuna 2019 vanokwanisa kufa nhasi uno. Asi taane makore maviri ekuti tinokwanisa kunge takadzidza kuti zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tingaite sei kuti vanhu vavake misha yakati simbei uye munzvimbo dziri nani? Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitwa. Pane grand re 10 million rakapiwa ku Minister of Agriculture muna 2019.
Ya akabva kupi mari?
Kubva ku Global Green Grants. Vakanyora pamwe chete ne World Food Program proposal iyoyo. Na nhasi mari iyoyo ichingoripo nekuti panodiwa plan, ingori plan of action nekuti tichaishandisa zvakadai zvakadai. Shoma shoma ndo yakashandiswa asi zvinji yacho ingoripo. Ma victims e climate change vaifanira kuti vabatsirwe variko asi havasokwanisa kuwana that help.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti nyika yavo aitambire ongororo yakaitwa nenhumwa yeUnited Nations yange iri muZimbabwe amai Alena Dohan yekuti zvirango zvakanganisa upfumi weZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti zvirango zvinofanira kubviswa nekuti zvavhiringidza upfumi. Asi vachitaura nemusi wechishanu pamusangano weUnited States Africa Regional Media Hub amai Thomas Greenfield vakati nyaya yapa kuti Zimbabwe inange kumawere kutadza kutungamira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu. Vakatiwo zvinosuvisa kuti nhumwa yeUnited Nations haina kubudira hurumende yeZimbabwe pachena. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nesangano replatform for youth development kuChipinge muurongwa hwekudzidzisa vana nezvekuipa kwedambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera. Sangano reZLHR rikumirirawo vamwe vakaendesa hurumende kumatare vachiti iri kukundikana kutora matanho akasimba ekumisa nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Muna kurume hurumende yakazivisa kuti vanasikana vasati vabvazera zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 4959 vainge vabatira pamuviri kubva mumwedzi miviri yekutanga kwegore rino chete. Asi mumapepa ari kumatare hurumende iyo yakamboshorwa neUnited Nations nezvenyaya iyi iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku.
Papera gore ra 2020 takaona kuti nyaya dzekurorwa kwevana yatingati child marriages ndiyo yanga yanyanya, yanga yatove shadow pandemic kunyange vanhu vanga vachitaura zvekuti COVID-19 yasimukira rikuraya vanhu. Asi tanga taonawo kuti child marriage chinhu changa chanyanyawo.
Saka sei makafunga kuti vana vanyore rondedzero nezvedambudziko iri?
Vanenge vachinyora vachitsvagurudzo ndopi wanenge wachita wa participate sinzi kwa pfungwa dzavo
mune zvavainyora vana vaitidambudziko riri kubva papi
zvaino haingotaya kuti chechi dzema garments yekuchena kana kuti dzema apostori ndo dziri kunyanya uyewo nedzimwe tsika dzemagariro dzoshosa mukati memhuri ndo dzimwe dzinokonzesa dane dzimwe mhuri dzine ma child headed families vabereki vachienda kana kunze kwenyika seku South Africa kuno kuchipinge vosiya vana vari form 1 vachigara nemashamwari kana nema neighbors vana usara zvinoita zvavanoda vopedzisira varorwa chimwe chakabuda inyaya ye peer pressure kuti vana nenyaya ye nurturing pane zvimwe zvisingachityiwe nevana vanoswera vachiita zve online ndi pacha guruzi pakaratidza kuti vana 9 pa 10 vanofarira kuswera vari pamasaisa online vanenge vachitarisa zvinhu zvepabonde atingati mapornographic views ndo zvimwe zviri kukonzeresa zvanga zvichibuda zvichinyorwa nevana kuti saka vana vanenge vachida guidance yakanyanya kuti vakure zvakanaka
vangani vakakwanisa kupinda makwikwi aya
soro wenyaya wavanga vashandisa wanga vachingonzi child marriage ichi dhisu taipa vana vatatu mibairo kune vana vese vakabudirira takaita over 100 mascripts evana vakanyora
ndivanani vakaona mbairo yepamusoro
wekutanga akabudirira anonzi Chipo Mufambi anodzidza pachikoro chechipangai high school ndiye akaita number 1 akapihwa mubairo we $250 kubhadhara kwachikoro fees yake yose nemauniforms nestationary zvinopana gore rose saka akungodzidza zvake mahara mwana wangu kusvikira apedze form 4 number 2 yakaitwa na Precious Majede anodzidza pachikoro cheRimbi High School akawana mubairo we $250 number 3 yakaitwa na Nyasha Mandiamba anodzidza zvekuchipangai high school akawana mubairo we $150 nema uniforms ake kuti akwanise kupedza chikoro
mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvuru nezvuru zvevanhu muSudan zvaratidzira nhasi zvikavhara migwagwa mumaguta mazhinji zvichitsutsumwa nekupidigurwa kwehurumende nemutungamiri wemauto General Abdel Fattah al-Burhani musi wa25 Gumiguru nyangwe hazvo mauto akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vanodarika zana nemusi wemugovera izvi hazvina kumisa vanhu kuratidzira zvine mutsindo nhasi vanhu gumi nemumwe vafa kusvika pari zvino mukuratidzira uku mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weturkey vatayyip erdogan kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti g20 uri kuitirwa kurome kuitaly vatungamiri venyika ava vari kutarisirwa kutaura nyaya dziri kupa kuti vasawirirane dzakaita sehondo yekusiria neafghanistan iko zvino tochimboenda kuna maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum
Kwazwai, mri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Freeman Chari vesangano reCitizens Initiative. Tirikukurukura nezvechirongwa chavo cheGoFundMe iyo inove iri homwe iri kuunganidzwa nechinangwa chekubatsira vechidiki vemungai. Kuti tinzwe zvizere, ngatipei mukoma Freeman Chari mukana uri kuti vatsanangure zvizere.
Ya zvatiri kuita ndezvekuti community podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yegwelitena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura hatina zvikoro especially zvesekondari vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka saka ndipo patakati Sister Citizens Initiative ngatishandei tese toona kuti tingakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga nemba yematicha yavakatanga futi saka naizvo saka patatanga GoFundMe tukutarisira kuti tingakwanisa kuraise $10,000 wedding topeza chikoro vana wakwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka.
Chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari avavenga?
Isu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa ma problems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana. Patakaonawo vecommunity podium wabuditsa documentary rao takabatikana kuti aiwa ngatiitei zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Tichiona kuti pari zvino goal yenyu ndeyekureiza mari inosvika kana 10,000 nemaonero enyu imari inokwana here mukubatsira vagari vemugayo tichinyanyotarisa kuti makatarisira kuvaka chikoro?
Aiwa mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti tiri kunyanyodiwa iko zvine zvimbe chipi. Pangadiwa mari toita zvinhu mumasteps. Saka tiri kutarisa ivona tirikuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri. Iko zvino izvi vari kuda madoor frame, vachada kuisa roof nekuplaster. Isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo vanhu vakasapota kudarikidza? Tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zvibhurani, zvinhu zvekudiwa ipapo.
Tudzewo zvizere nezvimwewo zvirongwa zvamuina zvokarizvo.
Ya, isusu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa kuti pangada rubatsiro ndepapi. Saka ndo zvatakaita kucyclone idai, takavaka zvikoro zvakati wandei mablok ana Rimbi, takagadzirisa mablok kubhikita, takaenda kunana Mandara. Takaitawo citizens in clinic yatakabatsira nhu anosvika 5,000, takafamba nyika yese kunana Chipinge, Binga, Lawayo, Harare, takaita kwese. Iko zvinezvi takabva kupedzisa bloko ratakaita kubhinga rechikoro nekuti takataona kuti vana hapana pokudzidzira. Saka tinongobata patakwanisa kubata toita. Hatikwanisi kuita nyika yose, asi patabata tabata. Zvichingodaro kutiwo pamwewo overtime tinenge taita zvinhu zvakawandawo, tokwanisa kubatsira vana vakawanda kuti vavo vaine future iri nani. Bhozi ndoka tiri kunyanyobatarisira kuti vana vawane mukana.
Kungobozvisimudzira zvechokwadi. Ndanzvikumbiro kupfumudzawo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuina zvokunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungai, vanokwanisa kukubata isei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana kuti?
Inini zvangu ndinonyanyowanikwa paTwitter nepaFacebook. Munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Chari munondiwana paFacebook, paTwitter. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org. Munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org. Vanoda kutikandira mari paprojekti yatiri kuita munogona kutiwana paGoFundMe. Mukangosvika mukaseicha kuti Citizens Initiative kana kuti Gweluchena Angai, munotiwana ipapo. Munokwanisa kukanda, munoda kutikandira neEco Cash, munotiwana zvekare. Munogona kukanda panhamba dzinoti 0777078387. Mukoma Wellington Maova ndo ari kubata pesi iyoyo yekuZimbabwe.
Tichipese yedu huru kuredu, mukoma, mune mashoko amamuchida kukanda here kuna vatere?
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe because zvinhu zvakaoma, but unoona kuti vanhu vanobatikana nezvinenge zvichiitikawo kune vamwe. Even munhu akaomerwa vari kukanda, vatori namabasa asi anenge aona kuti sure daitabatsira. That's something that really zvinondibata and I just have to thank vanhu kuti rambai muchingotibatsirawo. Rubatsiro rwenyu rwuri kubatsira vanhu vakawanda. Munogona musingazovaoni muupenyu hwenyu, but vachabatsirawo vamwe. Zvichienda mberi zvichingoda.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda mukoma Freeman Chari nekupinda muchirongwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maigove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Atereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinoda kunzwa maonero evamwe vatereri panyaya yezuva rekunamata yatange tichikurukura nezvayo masvondo maviri apfuura.
Mukoma Wande, makadini ndiraiti ndinoitwa Baba Nomsa ndiripano paGroblast alapa. Ini ndine mubvunzo tiri panyaya yekuti zuva rekunamata ndeipi. Mubvunzo wangu unoti imo mubhaibheri akambotaurwa here kuti nhasi muvhuro, nhasi chipiri, nhasi tatu? kuti wanazoziva kuti sabata yesaturday vakazviziva sei kuti nhasi ndiwo sabata yesaturday vakazviziva sei voziva handisi kurangarira mubhaibheri muchitauko kuti mune muvhuro mune chipiri kauti chiichi
ini ndinoitwa Abel Mudiwa Louis apo South Africa ndini ndichida kungowedzerawo panhau yamakataura swendo rino yezuva rekunamata ini semaonero anguwo ndekuti zuva roga roga rakasikwa namwari kana tangowana mukana chete yekuti timunamate handioni sekuti pane chakaipa ini ndinotenda kuti zuva rimwe mazuva ose akafanana zvekuti sabata kana ndo ratinokoshesa hazvirimwe yazvo mumagwaro kuti kana mumwe achikoshesa zuva anorikoshesa nekuda kwamwari anoti mazuva ose akafanana naizvozvo saka ini semaonero angu ndoavo ekuti mazuva ose akangofanana.
Makadi hama dzinodiwa muzita ramambo Jesu, ndinoda kuti rugare ngaruve nemwi. Rangu zita ndinoitwa Pastor Mungu. Ndinoda kutaurawo pamusoro penyaya dzesabata kuti sei vamwe tichinamata mazuva akasiyana siyana. Kunamata nyangwe mukaita chitendero chenyu chekuti munonamata zuva ramunoda muri pachitendero chenyu hazvina basa. Asi sabata izuva riri pamutemo rinotofanira kuchengetedzwa. Kuchero edha unonamata kana kuti haunamati, sabata izuva ramwari rinofanira kuchengetedzwa. Saka Jesu achiuya panyika haana kuuya kuzotapudza mutemo kana kuwedzera, asi wakauya kuzozadzisa murayiro. Saka Jesu waana kuuya panyika kuti sabata risachengetewa haana kumboita izvozvo, asi Jesu wakanyevenusa mutemo nekuti kana pakaitika dambudziko riri sabata vanhu vanofanira kuti vabetsere chinhu chiri padambudziko kana kuti chipenyu chiri padambudziko zvakaita sechipfuwo. Saka isusu tinofunga sekuti kana tikati isu tinoda kunamata chishanu kana kuti tinoda kunamata zuva resani toriti ndo rava sabata redu, kana tava kutora pfungwa dzechitendero sesabata zvisizvo. Sabata rinotova zuva riri pamutemo wamwari rinofanira kuti richengetedzwe. Eidha hatina kuinda kuungano tsvene kuti tinonamata Mwari, sabata rinofanira kuchengetedzwa nekuti rakatagwa naMwari. Kana Mwari wakati tisauraya ari iye Mwari wakati ngakuve nesabata, tinofanira kuchengeta izvozvo nekuti ivhangeri shoko raMwari rinototitaurira kuti kunyangwe tikaita murayiro 9 yose tichipotsa neumwe, takangofanana nemunhu usina murayiro wose. Saka sabata tinotofanira, kana richitibata pamurayiro ine 10, tinotofanira kuti tirichengete seimwe murayiro yose. Saka Jesu haana kuuya panyika kuti azoti hakuchina sabata kana kuti achinjise kuti itai sabata richibva pamufungo yenyu kuti munoda kunamata chishanu here kana kuti munoda kunamata sande. Kani sabata rinotova zuva remutemo waMwari rinofanira kuchengetedzwa, kwete kuti izuva ratinonamata naro.
Tinotenda varwande nechirongwa chenyu chikristu netsika icho zvamuri kutidzidzisa nguva nenguva pastudio 7 apa. Inini mubvunzo wangu ndewekuti ipapo pamuri kuti zuva resabata izuva ripi? Mubvunzo wangu ndewekuti iwo mambo Jesu wachiri kurarama wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho vasati varoverwa wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho musi upi? Isaturday here kana kuti isande? Maybe ndio kuti pave neclarification mazvita.
Tinokutendai vateereri nemashoko enyu, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamungada kuti vamwe vazive, tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa woenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango, ichiti kutadza kutungamira nyika nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zvakanganisa Zimbabwe. Tamba, tasuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Mirai zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube uchinzwa naudze isingebele.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuMfumfu 2021 moGibbs Dube. Endaba zethu lamhlanje. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lo khona i-COVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namuhla eScotland emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference. Uzahamba emhlanganweni we-COP26. Kulabanye abalungiselela ukutshengisela emigwaqweni eScotland bekhonona ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sitshengisela ngokuba khona kukapresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe bona bafika phose amajumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kweleZimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi asebehlatshwe eyesibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho azangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende olubona ngokuthulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuki eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-annual National People's Conference ukuba unakho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokela ilizwe leBritane labanye.
Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. Umnumzana Monet Xavier Zabare okubandla leli eBritane uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Tinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganweni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
Glasgow COP26.
Kodwa kulabanye abathi eBritane akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba uphula ilungelo loluntu. Umnumzana Panyika Karimanzira okuhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe uthi bazathengisela eGlasgow kusasa langolwesibili bekhonona ngokwenziwa ngumnanga kwa eZimbabwe.
Siyabe sithengisela ngokuba khona kuka President weZimbabwe uEmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka Emerson Mnangagwa. Obubalisela igukula hunti igenocide ayenza eZimbabwe. Okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi weminyaka edlulileyo bebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluzwa kwezizalwane zeZimbabwe konke le corruption konke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle
kusenjalo ingcwadi ezibona ngokudumala komkhathi kanye labalimi bavumelana ukuba uguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini, uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena la emhlangano we-climate change. Ukusukela ukuphathelana leZimbabwe kanye lokubonisana ukuthi leZimbabwe lenza lokho okumele likwenze, ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye lokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukugudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country, and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni, kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana nalokhu kuma okubaliselwa ukuqhelisa indlela zokutheleza, njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane lozulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially esithi ngama-family farmers emakhaya ethu, emakhaya as in the rural areas, esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa izifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima, sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zimizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Ukulahlekelwa izifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo, kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi nxa lithelelana izulu lakhona kuba lalokhu esithi ngama-midi season droughts.
UMnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya, yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiya emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yi-labor yokusebenza la ngomnyaka lapho izulu likhona, siyasilela amandla okusebenza ngoba kusokusele abantu abadala kuphela ekhaya, kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka komkhathi uNyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu, nxa ukudla sikulime sathola okulutshwana singena esibayeni sithengise sigalisela inkukhu imbuzi sicine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane loguquka komkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheta ohlala emachecheni esabelweni semathebeleleni South.
Kunjenje la manzi asehlupha abantu behambela manzi okunatha somele ukuthi kuyenatha njengathi khonapho somele ukuthi abantu baye lapho kulamadamu khona vele asehanjelwa sibi la manzi. Vele nje bekume ukuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe. Kusayo siyafika kuDisemba lesikuvele sokuphakathi kwehlobo. Kodwa nje sokutshintshile sesiyasize silime kuboDisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ningumevis Gama.
Maphandleni namhla sesigabeni semaphisa ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana lesimo somkhuhlane lo khona iCovid hayi kuthulisile lapha emaphisa kuthulisile abantu nje bazikhohlele kodwa abanye bayagqoka nje ama-mask kuyasanitizewa maungena emashopu nje nyabona abantu bayasanitize lapha. So hayi amboni nje okunye kungabekwe kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona inoba nje uCovid minjani hayi kahle sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo okunye ke obhekane lakho khonapho.
Imali iyo ehluphayo le msebenzi. Akhulu imisebenzi lapha vele kayikho sibili. Indawo leyi idorobho nje ijiwa lidorobho elilincane elisakhulayo so akula industry such industry khona kusezimayini. Lapha abantu abangani bayaphephela khona besenza okukujekeja kodwa la imali yangikhona nti iyahlupha nje. So okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osikhwelela lona ibhondi leli. So ibhondi leli lisisebenzele kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex. Izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex. So kuyikuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially uzitolo ongaluncane lokhu labantu nje baye bezithengisela nje phana nxa uyifuna sowumele uqale uye kulaba abatshintshayo utshintshe imali yakho unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho. Ngibona ngani yokwendlala sibili hayi ikhona sibili wathi sibot sewi-range sizinto ezulu lakhona lingane likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani kwezindawo lapha lokho lingakaze lini.
Kwezemaphandleni namhla besesigabeni semaphisa esabelweni semathebeleleni South sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kweleSudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuhluthulwa kombuso lebutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphose babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban futhi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wawale Turkey ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. Okwamanje sokuyisikhathi samasiko.
Hello baba mkhulu, babe lobola.
Oh,
uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa nguthikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami undofa lo mqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le engagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lo ndofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even ku-relationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lenyanga uMancube.
Umuntu okhatshana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngale loba ungazi uyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga ziningi. Ziningi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba. Yabe sezwile ukuthi wena usubaleka. And then kaso ufuna umuntu oseduzane owakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha okuthi agcobe. Into leyani ingambambeleli. Amnikele amafutha ayezinyamazana zonke omfisi obani bani uhlanganise le miti. Wenza ukuthi undofa njani angambambeleli. Manje njengobani kunjalo, kunzima emuntwini okhatshana kubani umuntu ekhuluma eseduze. Kuyake kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi,
nxa ngafa even abazali bakhe babekwazi ukuthi ubulaliswa nguye. Lezihlobo ezikhatshana leziseduze zabe zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni. Wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Hayi kunzima lokhu mntanami, kunzima kakhulu. Kunzima, kuyethusa, abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba, kunzima sibili. Hayi kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini, yena kezwa yini lama audio akhulunywa yena, wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athathe into yakhe ehambe eyilahlela kathana.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngilethemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelela ngebantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapho engali khona ngilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elisithola encwadini yezenzo njalo isahluko sesificamngembili. Sibaleke indima u-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze yilo nalo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba leithi banengi ababebuya ukuzokhonza labapostoli. Abapostoli ke ababeke izandla, nxa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala. Babesila abagulayo, babesamukela umoya oyingcwele wokubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi, ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli, ake linginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise ukuwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya, kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla, nansi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangeza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu bejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuqula lokhu kuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali nalapho ongamelanga ukuthi aluwabhadala imali khona, ngoba nalokhu kumele akwenzelwe. Yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Lapha sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni elemali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokhu abalakho, bazitshaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili, iyakutshela kuhleke lindaba njengoba siza ke siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele uwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle. Ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni, indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. UNkulunkulu asenzele kuhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhuleke. UNkulunkulu vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho ukubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungajinula kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazo omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu namhlanje. Igama nguMike Gove. Namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni. Sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umsakazo weCenter for Innovation Technology, abanye bathi site.
Siyakwamukela kuhlelo, njani siswa?
Siyaphila njani?
Hayi, ngiyaphila. Awusitshele okuningi ngale conference.
Masesiyabonga ngokusinxusa. I-program e-Asake Film Festival, program e-ranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology, so e-site. E-site has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building in Bulawayo.
I-Asake Festival, singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi se-Gugra Wound, ngokunye okufanayo. Ubona ngani okwenziwa inhlanganiso ye-site kuqakathekile na?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne-platform for indawo la abakwazi ukukhuluma khona ngalezi zinto ezibahlukumezayo ezibahlukumezayo. Kuqakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasuka khona yikuphi without having to dictate from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. Kuqakathekile ukuba nama-conversations afana nalawo. Uma sizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto, kuqakathekile ukuthi abantu base Zimbabwe babe bibambeni regardless of their ethnic or cultural background.
Uma sesikhangela indaba zokubambana okuthuthukisa ilizwe, ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa ele Zimbabwe nxa sesikhangela indaba zokubambana esingathi ngesingisi yi-peace building?
Uma sikhangela indaba ze-peace building or ukubambana, ilizwe liyakhwa ngabantu abahlala kulizwe. So akusiwo responsibility usomapolitiki kuphela kumbe i-responsibility yohulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama victims or ama survivors walawa ma incidents away ground kumbe I incident away political violence or ama incidents awumkambathini which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sisahlala aba affected ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
Hayi ke Zulu, kanti abasithanda ukubonga uCynthia Chigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo Zulukanda basudibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Live Talk at the Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngababatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaikove. Ngithokoza omuhle Zimpapo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikove. Wezomculo sineqembu le-Light Machine Gun Choir. Asizo omunye wabo exoxa no-Ezra Jesus Banda.
Sizesaba lenhlanhla enkulu sabathola kunini siwafuna Light Machine Gun Choir eyazalwa LMG choir eyaziwayo ukuthi iyahlabelela ubaba umdala uDr. Mqabuko Nyongolonkomo. Ubaba welizwe nguye ke osithola lelizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba babili ama-members asekhona egroup leyo abantu babekhuluma kuthiwa bonke bafo abantu baphile linjani? Wona ungubani?
Mina nguGladys Moyo, founder member ye-LMG choir. Founder ndawonye ubaba u-LMG Givenani ezaziya sehlangene no-LMG Moyo obviously Tshali Moyo owayehlanganisayo na-akhethe abafana abanekhethe ezit na something asa-exciting
ngeyo.
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama, usitshele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani?
Iqembu leli labuya sisezanziya lalisenzela kunika imorali ababebekululeko ababephathisetha phandle besilwa belwela inkululeko yelizwe lethu elezimbabwe. Niko baso tela kona uba na mwenye tumcha uba na kitabu ni enkabeza ama kumbi kipande uba na kasi uba na 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 kumbi kipande uba na
kasi uba na kumbi kipande
uba na kasi uba na Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abavulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBrithani emhlanganweni owe-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.